Zimbabwe yakamirwa nevatambi vanomwe vanoti Makanaka Charamba, Tapiwa Makarau, Paige Van Dwezduizen, Denilson Cyprianos, Stephen Cox, Rutendo Nyaora na Isaac Mpofu. Chero kusungurudza veruzhinji ndechekuti Zimbabwe iri kunzi nevatungamiri vakawandisa kudarika vatambi. Vamwe vari kuti pane vatungamiri vanosvika makumi matanhatu nevanomwe. Vari kutungamira chikwata cheZimbabwe varingisai mapondera. Vanoti havana vanhu vakawandisa sezviri kutaurwa.
Zimbabwe Olympic Committee yakabudisa iyo vanhu vatinoti vanoenda kumagame vakamirira nyika yeZimbabwe sei yatinoti team delegation. Team delegation yedu ine vamanyi ovatambi vanomwe 7 uye ine maofficial anosvika iyo masere 8.
Vachinyora padandemutande reX, mnyori mukuru mubazi rezvekuburitswa kwemashoko Vanik Mangwana vati manyepo kuti kune chikwata chevatungamiri chakakura chakaenda kuParis. Vati vanhu vakaenda egumi nevapfumbamwe. Asi vamwe vari kuti havasi kunyatsotaura nezvevamwe vakaita sevakaenda nemutevedzeri wemutungamiri wenyika vaConstantine Chiwenga uye gurukota rezvemitambo Muzvari Kest Coventry. Kune vamwewo kubva kuSports and Recreation Commission. Murairidzi wemutambo wecricket nerugby Edmond Mutetwa anoti ari kushamisika kuti Zimbabwe yakatumira vanhu vakawanda kudai kumakwikwi aya.
Ne 7 maathletes ne 67 vanhu vachizonoitei vari kunotamba here oro vane chikoro chimwe chavachanodzidza.
Pakapedzisira kuitwa makwikwi aya kuTokyo muJapan, Zimbabwe yaive nevatungamiri gumi nevatatu asi vatambi vari vashanu chete. Vaimbove nhengo yeparamende yeNorton vatemba muliswa vanoti mari yashandiswa parwendo rweParis yaifanira kushandiswa kusimudzira mitambo mune vechidiki.
Taifanira kuti tichengetedze mari iende kudevelopment yemitambo munyika. Tambi vashoma asi maofficials akawanda. Unoshaya kuti maofficials vachatanga mutambo upi ndozvagara zvichiitika makore nemakore.
Murairidzi wevamhanyi uyezve akambomirira nyika mukumhanya nzendo pfupi Patson Muderedzi anoti Zimbabwe inofanira kuteedzera dzimwe hurumende muAfrica idzo dziri kusimudzira vatambi vadzo nerubatsiro rwakasiyana-siyana.
Mukaona nyika dzinenge vana Kenya, Uganda, Ethiopia, vana Eritrea nedzimwewo dzakadaro idzo, tisaka zvaita mukurumbira zvikuru zvikuru sei kunongo tisese nenhau yokuti izvo maadresi acho ovamhanyi vavo vanowanikwa vachibuda mumauto.
Kune vanoongorora nhau dzemitambo, America ndiyo iri kutarisirwa kutora menduru dzakawanda iteverwa neChina, Great Britain neJapan. Menduru dzekutanga dziri kutarisirwa kupiwa Mangwana. MuAfrica mutoini Kesi Coventry wemuZimbabwe ndiye ane menduru dzakawanda kudarika vamwe vose dzinosvika nomwe. Makundano eParis Olympic Games aparurwa zviri pamutemo nhasi achapetwa musi wa11 Nyamavhuvhu. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.